Echevi avura nasi mchinoi e Apostolic Faith Mission in Zimbabwe kana kuti AFM iyo yapindwa nevanhu gumi nevapfumba mwe chete. Asi chirwere cheCovid-19 chisati chatanga kupararira gore rapera, kereke iyi yaipindwa nevanhu vanodarika zana. Sachigaro wekereke iyi vaGabriel Muma vanoti vaita zvose zvinodikanwa kuti vavhure, sezvo vanga vachibvunza munhu wese kuti ane kadhi here rinoratidza kuti akabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. VaMuma vanoti vari kunyora mazita evanhu, nhamba dzemakadhi anopiwa munhu kana abayiwa nhomba, nhamba yepamba paanogara, pamwe nenhamba dzefoni kana munhu aine foni.
Saka nhasi uno tinofara kuti hatina kuita dambudziko. Vanhu vakazvinzwisisa, vari fully vaccinated, vauya nemakadzi avo vachiratidza makadzi avo, manhambazi achinyorwa pasi, maadresi avo nezvipi zvese, kuitira kuti kana paine zvimwewo zvazoitika. Saka I think we have started very well and people have complied with the, vateerera zviri kudiwa nehurumende uye nechurch.
Vaenderera mberi vachiti hazvina kuvanetsa, sezvo vakazivisa vanhu nezuro pamadande mutande kuti vakabayiwa nhomba dzose dziri mbiri ndivo chete vachabvumidzwa kupinda muchechi.
Ndokubva tatumira mashoko pamawhatsapp, pamafoni, matexti kumamembers edu, magroups edu akasiyana siyana kuti mangwana tiri kutanga kunama, asi kuri kuuya chete vakadi vakavaccinatwa. And toda takavaziviswa kuti mufundisi vakavaccinatwa and vazhinji vaizviziva bcause pakavaccinatwa mufundisi nepandakavaccinatwa inini sachairman wechechi takauya tikavaudza.
Mumwe mukuru wechechi Salvation Army iyo yanga yakavhura, Sergeant Major Clifford Chikuya, vanoti vanhu vashoma ndivo vauya kuchechi nhasi vachiti vakawanda vakabayiwa nhomba yekutanga chete.
Vanhu havana kuwanda nechikonzero mumagroups medu mukuratidza kuti vanhu vazhinji vachiri pamafirst jab and isusu taona kuti tikada kumira kuti tizoita masvondo anotevera zvinogona kuramba vanhu vasingabayiwa, asi vanhu vazhinji vakaziva kuti atanga kunamata. Vanhu vakabayiwa vatanga kunamata, zvakuitira kuti ivowo vachaita kuti vabayiwe. Uye tinovimba kuti mumasvondo maviri matatu anotevera vanhu vazhinji vanenge vabayiwa uye makereke edu anenge azara.
Mumwe mutendi weAFM vaCuthbert Madzivanzira vanoti danho rehurumende rekuti vakabayiwa nhomba chete ndivo vanobvumirwa kupinda muchechi rakanaka zvikuru.
Danho rakanaka ratova nehurumende nekuti shoko raMwari rinotaura kuda Mateo pa24 chava chasunga pasi chinge chasunga kudenga pana Mateo 6 Kristu achitaura kuna Peter. Also Mwari akati panjere paakasika munhu akamupa miti nezvose kuti zvombatsiri. Saka njere dzakaita kuti tiwanewo njere dzekuti wane evaccine. Vaccine inova chinhu chakanaka kuti tive neutano.
Hurumende yakazivisa svondo rapera kuti makereke achavhurwa, asi vanhu vakabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 ndivo vanofanirwa kuenda kuchechi chete. Mubatanidzwa weZimbabwe Heads of Christian Denominations kana kuti ZHOCD wakazivisa kuti danho rehurumende iri rakanaka, asi rinonetsa kutevedzera sezvo kereke isingagone kudzinga vanhu vanenge vauya kuchechi ichivati havana kubayiwa nhomba. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nemusi wechishanu vakabva vatsvuka makereke aya padande mutande ravo reTwitter vachidoma munyori weZHOCD vaKenneth Mutata nezita kuti kuramba kwavo uku kune chekuita nezvematongerwo enyika. VaMutata vakaudza Studio 7 kuti danho ravo harinei nezvematongerwo enyika. Mutungamiri weMGC Alliance vaNelson Chamisa vanova mufundisi zvakare vachinyora padande mutande ravo reFacebook vakati hurumende haina kutanga yagara pasi nevemakereke kuti vawirirane kuti poitwa sei pakuvhurwa makereke zvisingapinze upenyu hwevanhu munjodzi. Studio 7 panguva yataenda kumakereke akasiyana siyana haina hayo kusangana nemapurisa mumachechi aya. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havasati vaziviswa zvaitika mumatunhu ose munyika vachiti tivabate mangwana.
We only been in a position to give information will be updated tomorrow. Patita kucheka kuti nhasi kwakamira sei. Remember the days too tomira kutodzimedzi mangwana vakandibata mangwana.
Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.